nyama iri kuomera vanhu vekwachikukwa machikukwa umo inzvimbo iri padhuze nebhodha saka mombe dzavo vanodziisa kumafuro dzinozobira kuenda saidi rekumozambique dzimwe dzai dzinorasikira ikoko asi dambudziko guru ravanoona nderekuti kana vachinge vawana mombe yavo iri kumozambique vakada kuedza kwaitora ikoko sekuti dzinofambirana vanonga vava kusungwa nemutemo saka panguva yavanoda kugadzirise mapepa zvayo zvinogona kutora nguva yakareba mapurisa acho haasi kutora hanya nazvo hameno chii chinokonzera kuti vasatore hanya yekuti munhu apuwe tsamba yekuti mombe yako i pane vamwe vakadai ngevapana machoba uko nepana muyambo ari kwachikukwa ikokoko vakatomboona mombe dzavo dziri kumozambique asi dambudziko ravana ndeyekuti votora sei mombe dzacho saka ndaikumbira kuti hurumende kana even mapurisa ari pedyo neveterinary vaite quick process yekuti vanhu vaone kutore mombe dzavo vararame nazvo nokuti ndo dzavanoda kutengesa vachitengesera vanhu kuti vae kubhadhara chikoro vaone kurarama ndizvo nokuti ndo zvipfuyo zvavainazvo
matemi vari kuona mombe dzavo asi vari kuzotadza kudzitora dzinenge dzachengetedzwa here ikoko kumozambique
dzimwe dzai dzakachengetwa dzitori nevanhu dzimwe dzinoite zvekubiwa toti dzarasika asi munhu akabe mombe vanhu akafamba nekuti hapana hapo bhodha rakanyatso kuitwa asi munhu akaona mombe yake iri saidi rekumozambique kuya kuti aitinhe achiuya naye ari masikati machena ndopatiri kuona kuti pane dambudziko ipapa nokuti anonge akusungwa
vanenge vaine umbo here hunoratidza kuti imombe dzavo
umbo vanonge vari vainawo nekuti vanoisa muchiso uya uya unoiswa kudhidhi kuti arekonaize kuti mombe iyi ndeyanhingi saka dzimomendi yaanonge avaona kuti mombe yangu yaine muchiso wayo anotsvaka otauri kuzi ha mombe yauri kutsvaga iyoyo iri pakati saka akaenda panzvimbo pacho ipapapo kuti aone mombe ya anogona kuiona zveshuwa asi kuzoizora kwacho ndokuva nedambudziko pekuti hurumende mapurisa pamwe chete neveterinary havasi kuita hanya nevanhu vekwachikupa kazhinji
iri dambudziko idzva here vadhumakwezi kana kuti idambudziko ragara richiitika
ratogara richiitika nekuti ndiri kuroziva kuti from 2015 kune vanhu vakagara vachingochema kuti mombe dzedu dziri kuenda kumozambique asi hatisi kukwanisa kudzitora access yacho
mombe dzevanhu vekumozambique dzinouyawo here machikukwa uye kana dzakanga dzauya chii chinoitika
nekusaidi rekumozambique vane mafuro akawanda mombe dzavo dzinenge dziri kwakakura zvekuti hadzikwanisi kuzofamba kuzouye kusaidi rekuzimbabwe because chikukwa yacho yakangoti sege sege iri mudhuze chaimo chaimo nebhodha
saka munofunga kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei vadhumakwezi
dambudziko iri ngerekuti ndiri kukumbira kuti mapurisa payabaya panonga pati munhu ndaona mombe yangu iri saidi rekumozambique ngavae kurumidzawo kubatsira munhu iyeyi kuitirawo kuti munhu wavo aiyo ari kavharingi mombe dzake nekuti dambudziko riripo tiri kuriona kunyanya nyanya kuvetinari nekumapurisa dzimomendi achiziva kuti muchiso wemombe iyi ndiwakati kana ichinge yaitwa access ngavanyorowo mapurisa ngaapo tsamba yekuti munhu uya